Zimbabwe. A very good evening, sorry, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, March the 12th, 2020. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome again if you've just joined us. Tonight on the Women's Roundtable, we are opening up our mics to hear from you, our listeners and viewers, on some of the issues you are facing day to day. We'll also be looking at the sanctions issue and the issue of the disappearance of Itai Dzamara.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 1554 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Panopachina chemadzimai musakanganwe.
Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us if you haven't done so before. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us.
And welcome again if you're just joining us. Tonight on our programs, we are opening up our mics so we can hear from you on some of the issues that you're facing day to day. But we'll also be looking at the sanctions issue and also the disappearance of Itai Dzamara, who actually was commemorating 5 years after his disappearance this week.
And the United States government yesterday announced that it has added Anselm Sanyatwe and Owen Ngube onto the sanctions list for their role in human rights abuses related to political repression in Zimbabwe. The statement read in part, "These designations demonstrate continued U.S. commitment to promoting accountability for human rights abuses. The State Department urges the government of Zimbabwe to immediately end state-sponsored violence, including against peaceful protesters, civil society, labor leaders, and members of the opposition in Zimbabwe. Investigate and hold accountability to those responsible for human rights violations and abuse," end of quote.
It was not all gloom and doom on the sanctions list, as the U.S. government also announced that it had removed from the sanctions list Reika Okonde, Shuvai Mahofa, Stokozile Matutu, and Nyson Ndlovu, all of whom were previously on the sanctions list, but said the statement are now deceased or they no longer meet the sanctions criteria. The U.S. government said removing previously designated persons from the sanctions list shows that sanctions do not need to be permanent and that targeted sanctions reflect realities on the ground in Zimbabwe.
Meanwhile, the family of the journalist and human rights defender Itai Dzamara commemorated on Monday 5 years since his disappearance. His wife, Shifra Dzamara, took a letter to President Emmerson Mnangagwa inquiring about his whereabouts.
Let's now take a listen at a report prepared by our reporter, VOA reporter Columbus Mavunga, on the disappearance of Itai Dzamara.
Shefa is the wife of missing activist and journalist Itai Dzamara. She says photos are all she has of her husband since he disappeared 5 years ago. Dzamara vanished in Harare on March 9, 2015 after going out for a haircut. Rights groups suspect he was abducted by state security agencies. Shefa wrote a letter to President Emmerson Mnangagwa and delivered it Monday.
Shure yangu ndekuti vamunangagwa ndanyora tsamba vamunangagwa voresponda kutsamba yangu tidaidza totaurirana ndoda kuti vandibatsire kuti ndizive kuti chichaketika kumurume wangu And then gava shitro for vana wangu because vakura wachizoti what happened kuna baba wavo because vana wakakura wakadari especially mkuma anugura tukura aine bitterness aine anger. So kana wachida zvavo itai vanu tinoskura tatu zeo kuti shiri zvakaita kandanano wakamutora kana wachida.
On Monday, Zimbabwe's Home Affairs Kazembeka Zembe said he would comment later when asked what police have done to find Dzamaram. After he went missing, Zimbabwe Lawyers for Human Rights got a High Court order asking police to locate the missing activist. The organization sums up what it has experienced so far.
The best way I can sum it up is that it has been a tragic trail of no action. Nothing has happened. No serious efforts are being made to ensure that a closure is brought to the matter in terms of us finding Itai or efforts to make sure that we recover whatever remains of him.
Kwaramba thinks Dzamara was abducted because he held protests against then-president Robert Mugabe, who had been in power for 35 years at that point. Shefra says her two children, 12-year-old Nokutenda and 8-year-old Nenyasha, still feel their father's absence. That hurts him most.
Vanangu ari pangu yakaoma because vanangu vachiri vadiki and vana vangu vachiri kuda rudo rwababa. So every day vanobvunza mama did vachairi. Sometimes mukomana anobvunza mama asi did vakaferi panokuti handina mhinduro ende zvinotondirwadza kuti mwana wangu vachiri confused. Saka zvinotondirwadza kuti handina mhinduro, government yachokwanisa kundipawo mhinduro. Saka zvino zvinorwadza kuti vana vangu vari kutokura vasina baba vasingazivi kuti chii chakaitika.
Several demonstrations to force Harare to review what happened to Dzamara have not yielded results. But Shefra remains hopeful that President Emmerson Mnangagwa's government will give her an audience and an explanation. Columbus Mavunga, VOA News, Harare.
We were hearing there a report, as you heard from Columbus Mavunga of the VOA News. In Harare, he was speaking to Shefra Dzamara, the wife of Itai Dzamara, who disappeared 5 years ago. And some critics say that this is what the United States will be looking at to see if Zimbabwe does change in the issue of human rights abuses and forced disappearances like Dzamara's.
Yeah, lingabe lichona njani mthokazo muhle sidibana kuhlelo lwethu lalamhlanje asihluzene abesifazane lapho ke esiphatha indaba ezijineyo eziphathelane lempilo yenu abesifazane lamhlanje sikhangela indaba eziningi lapha lalapha ya sizakhangela ikakhulu udaba lwezijeziso zenotho ezetheswa ezinye eziphathamandla zebandla leZANU-PF kanye lamankampani adlelana leZANU-PF okugoqela abanye abaphathintambo bakahulumende okhona manje ngoba labo bengabe bandla leZANU-PF. Sizophatha njalo udaba lokunyamalala kwentathela izindaba obelwela ilungelo loluntu uyitai Dzamara yena ke ofikise iminyaka emihlanu wanyamalalayo ngumvulo mhla ka 9 Mbimbitho. Sikhangeleke njalo le ndaba ezihluphayo silodaba njalo olwempupho esihluphe ohlupha kakhulu abesifazane ukuselela emuli nxa lilombono khona lapho ngokuselakala kwempupho likhululekile ukuthi lingenelane kuhlelo kunombolo zona lezo inke ngazitsho u 0012026192077 kumbe njalo liye ekhasini lethi eleVOA Ndebele kuFacebook lisilandele khona lapho njalo lifakeke inombolo zenu zocingo khona lapho ukuze silithinte elingenelane uhlelo. Kodwa ke singakatholi abantu ecingweni ngilodaba lapha kumbe silamazwi abesifazane ebekhuluma ngohlupho lwempupho sizoba lonkosakazana Justina Mkoko ekhuluma ke ngokunyamalala kukaitai Dzamara ngomunye laye owake wanyamalala okwensuku ezithile engaziwa ukuthi ungaphi waze wakhululwa ngabe zomvikela abensitha ngemva kwamalanga athile asizweni bekhuluma
lama sidinga ku black market siyithola ngeprice enkulu engafani nalesi ithola ngaye emashopu sina nje sokusinceda ikhona ukuthi basithumezela from egoli siyithathe komalayitha
kusukusela nge-weekend yona leyo bengilokhu engibhoda ngidinga impuphu daily mina ibitshona engiphelela ngiselayinini kodwa isimange ngilase ukuthi vele ku-black market ayiswelakali uyathola ukuthi emarket ngale ma-shops lawana uyathola yabe i-offloadwa ngale sebeyithengisa ngekheshi kuphela and yabe i-90 bond namhla nithe sengisithi kahle ngihambe ngiyithenga khona ngale sebeyikhwezile futhi sebesithi 100 bond khaye ngani izakhwele so namhla bahle bona bayekhweza la muhla sithakwazi vele ukuthi thina sivele sizaphephela ngoba le makhaya kuchile izwileli lapho uzavele ukubuya
akudingwe kucazululwe isizwe saziswe ukuthi kuyini okwenzakala kuyithayi ulomkakhe ulabantwana abancane abalokhu bedinga ukuthi ubabonga ngoba kudala besiya kuda lelo mthethwanda kwathiwa kuzabe kuba abantu babe betshelwa izikhathi kuhamba angikhumbuli ukuthi satshelwa kangaka umnyaka wonke ophelileyo lalowana waphelayo angikhumbuli sitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo lokuthi amapolisa esenzeni
iParliament iCommittee Health sibhodile lapha sasibonela ukuthi yena uhulumende le Wilkins isibhedlela umsebenzi sebelungisile indawo lapho kungafikela khona umuntu obulawa yimkhuhlane lowile ukuthiwa yiCorona kodwa ngokubona kwethu uyavikeleka andibazimisele andi yonke into efunakalayo ikhona sesize sifisa ukuthi ngabe zonke izibhedlela even ezileminye imkhuhlane ezinje
lapha esifikile esibhedlela eHarare Wilkins everything also kwenzakele ukuthi they are now prepared ukuthi nxa kungenzakala ukuthi kube lomuntu obanjwa lo mkhuhlane otshengisela ini ama symptoms ukuthi angabe lo mkhuhlane yonke into isilungisiwe ukuthi at least engakwanisi ukuthi ayithelele abanye as iParliament siyabonga kakhulu uhulumende lesibhedlela se Wilkins ngendlela abazenze ngayo la ngendlela abasebenzilungisele ngayo sithemba bazahamba la kumanye ama provinces benze ngokufanayo
yes Mava, there were the women various women from different organizations and ordinary women talking about their plights we started off with those that are facing the maize meal shortages in Bulawayo that they are having to rely on their South African family members who send them from South Africa because it's really a problem in Bulawayo. Mm-hmm. And then we also spoke to Justina Mkoko. She was basically saying that the government is not trustworthy and it's not living to its promise of that of reporting whatever they found out about the disappearance of Itai Zamara.
Mm-hmm.
As well as the female members of the health committee in parliament, they toured the Wilkins Hospital just to see how the preparedness for this coronavirus.
Mm-hmm. Very interesting there indeed. Kunao vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu chelife talk chemadzimai women's round table. Nasi tiri kutarisa isu zvakawanda tichange tiri kuvhura mamaiki edu kuti tinzwe kubva kwamuri kuti zvii zvamuri kutarisana nazvo semadzimai munzvimbo dzakasiyana siyana asi nyaya huru iri pano nhasi tanga tiri kutarisa isu kuti iro vhiki rino nemusi wemuvhuro takaona Itai Dzamara achisvitsa makore mashanu awanika iye achitsakatika uye tikaona mudzimai wake amai Shefra Dzamara vachienda ivo kunosiya tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa takaona zvakare amai vaItai Dzamara mbuya Dzamara vachichemawo vachitivo vaida kuziva kuti mwana wavo chiko chakaitika kwaari saka regai timbonzwa kubva kuna mbuya Dzamara tinzwewo kuti ivo vari kunzwa sei kuti mwana wavo kusvika pazuva ranhasi kwapera makore mashanu haasati awanika
amakore mashanu muri kunzwisisa nyakutungu
nechekutaura iko zvino handinai ndakatopererwa ndichinoitarisira kuti ndinosvika nguva ino iyi tinenge taane mhinduro kana kuti taakuziva kuti ari papi mupenyu here akafa here ndekutoziva kuti munhu kana aberekwa chasara kufa mafiro ndo anosiyana asika kuziva kuti aupenyu hwekurarama achiwana mune anofa achipishira muziva kuti apa ndo paderinda zvino apa hatina kana mhinduro nekuti mupenyu akafa uye dambudziko nderekuti munhu akasiya mhuri yake tikuchengeta vana nemudzimai wake asi ha zvakaoma mashingiro akaita muroora wangu mwanasikana wamushipa mwana akashinga zvake ndefivees haisi nyore mwanasikana kuti asvika tinaye pamba hatina kana dambudziko nao ndotozorwadziwa manje nekufunga kuti komwana kuraridzi nekushinga kwaakaita asingoziva kuti mwari ane chikwiti pane zvaari kuzviitira pamwe tingadai takutombochengeta vana tisingatozivi kuti ari kake asi anongogomera ari zvakaoma zvakapfava tinenge tingori naye tichingoshiya tiri pamwe.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna mbuya Dzamara, amai vaitai Dzamara vachitaura ivo vanga vari kuti ivo vanopa kutenda kune muroora wavo Shefra Dzamara nekuti agara nemhuri kwemakore iwaya mashanu achishingirira mukutsvaga murume wake. Tiri kutarisa zvakare nhasi nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vemuhurumende. Takaona hurumende yeAmerica nezuro yakazivisa iyo kuti ichange iri kuisa pamasanctions list kana kuti pazvirango vaAnselem Sanyatwe navaOwen Ncube nokuti vari kuti ivo vaviri ava vari kutyora kodzero dzevanhu uyezve hapana zvavari kuita kuti vagadzirise zvinhu zvakadai sekuremekedza kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro. Saka hurumende yeAmerica iri kuti iyo ndo zvaichaita. Uyezve takaona vachitaura zvakare kuti pane vamwe vabviswa pazvirango izvozvi zveupfumi. Vakataura ivo kuti nezuro vachange vari kubvisa vaRay Kaukonde vachiri vapenyu vakabviswa pasanctions list. Tinorangarira nguva iyi yapachaitwa marali taiona takaona amai Grace Mugabe vachitaura pane imwe rali vachisumudza vaKaukonde vachivanyomba parali iyoyo. Saka kana muchiri kurangarira nguva yapfuura vaRay Kaukonde vawanikwa vachibviswa pasanctions list. Amai Shuvai Ben Mahofa vabviswa asava vakatisiya. Sitokozile Matutu navaNaison Ndlovu vesava vakabviswa pazvirango izvozvi. Regai timbonzwa kubva kuZanu PF tichinzwa kubva kuna vatafadzwa Mugwadi kuti vanotii nekubviswa kwakaitwa nekuiswa kwakaitwa vamwe pamasanctions uye vamwe vachibviswa.
Zvinonyadzisa kuti nyika yeAmerica nekukura kwayakaita inoonekwa ichitekiteki kana kudzinganisana nenyika iri so far away, nyika yevana veZimbabwe vasina mhosva nemunhu, nyika yevana veZimbabwe yakarwirwa norusununguko nevanhu vanongozvigarirawo zvakanaka vasina kana dambudziko nemunhu. Asi America inowanikwa ichiparadza nyika iyi nekuda kwezvirango zveupfumi. Ende zvirango izvi zvinouya panguva Deputy Secretary General weUnited Nations anga ari munyika yedu ino kunzwezi Victoria Falls vachiti tingabatsirana sei nenyika yeZimbabwe kuti tiachize masustainable development goals. Nyaya yezvirango zveupfumi hainei nechekuita nekodzero dzevanhu because kodzero dziri muno. Saka tinongoziva kuti haiwa zvekodzero dzevanhu izvi kwanguva kungotawo kwemunhu anenge abatwa kumbeso awanikwa, asi nyaya yavo haisi yevu. Kodzero dzevanhu inyaya yevu. Zvakare mashoko ezvirango zveupfumi aya kuwedzera zvirango zveupfumi anouya nguva yakunge even veEuropean Union vanga vakatenderawo zvirango zveupfumi vabvisawo zvimwe zvirango zveupfumi vachiti no zvinotitaridza kuti hurumende yevamunangagwa nehurumende yezanupf egavhumendi yekuzimbabwe iri kutora matanho ekugadzirisa zvematongerwo enyika, ekugadzirisa zveupfumi, ekugadzirisa magariro evanhu munyika atingati mapolitical social and economic reform. Saka kuuya kwezvirango zveupfumi zvekuAmerica zvinongotaridza kuti America inorarama kunzvimbo yayo yoga kwaisingaoni zviri kuitika nezvakanaka zviri kuitwa navamunangagwa nekuda kwokuti havanei nezvakanaka izvozvo.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vatafadzwa mugwadi veZANU PF. Regaiti inzwe zvakare pahurukuro yaitwa naJonga Kandemiri ataura zvakare nava Farai Maguhu vachitaurwa vakazvimirira pamusoro penyaya iyo yezvirango.
Patangira vamugwadi vaitaunga vatora mashoko mumuromo wangu kuti zvinhu zvinonyadzisa, asi zvinonyadzisa zvacho ndo patazongosiyana ipapo. Isusu mukatarisa nyika yedu yeZimbabwe, takawana kuzvitonga muna 1980. Mushure mekunge vanhu vatema vati tiri kudzvinyiriwa nevarungu, muna 1980 pakava nekupembera kukuru kuti rusununguko rwataida rwuya taruona. Asi nekuda kwehuori hwehurumende yeZANU PF, corruption, hurumende yakatadza kupa vanhu atinoti mapublic goods, kupa maservices to the nation. Vanhu vakatanga kuchizhamba kuti aiwa makonewa. Saka hurumende panzvimbo yekuti ipe mwana bota, mwana ari kuti ndachema ndine nzara, yakatora chipeneti kwakutanga kufara muromo ndokunyararidza mwana kwaari kuita. Saka masanctions aya anonyadzisa pakuti hatifaniri kunge tiri kuti vatema tinobata vamwe vatema kunga tsvina zviri kuitika munyika ino yeZimbabwe.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vaFarai Maguhu vachitaura ivo panyaya yezvirango. Asi kutaura kwataita nhasi tichange tiine open mic inoreva iyo kuti munogona kuuya muchitaura nezvamunenge mafunga wapa. Tatiri kungokupai nzwisa yezvimwe zvanga zviri kuitika vhiki rino, asi munogona kupinda muchirongwa muchitaura pfungwa dzenyu pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino. Tinoziva pane vazhinji vari pamalive feed edu papeji yedu yeVOA Shona ne VOA Studio 7. Ameno PJ VA ndebele iri kuita here? Maybe unogona kumbotaura nevanhu.
Kunyangani iVOA ndebele slefid evela kustudio 7 yona ungwayo ayikho. Lizaxolela ke khona lapho edabeni lwezijeziso zenotho. Kuluhlu lwezijeziso zenotho olwethulwe nguhulumende weMelika kuyonale ekuqaliseni kwayonale iviki, kukhanyeke kuba kususwe abantu abane abakade amagama abakade khona kulolu luhlu. Phakathi kwabane uReika Ukonde, umnumzana Reika Ukonde nguye osaphila kodwa kwakhitshwa njalo igama likankosikazi Shuva Ibn Mahofa, igama likankosikazi Sithokozile Mathuthu kanye lomnumzana Nayson Ndlovu ngoba laba sebatshona. Kodwa ke umnumzana Reika Ukonde lizakhumbula ke ukuthi wayehlala esemlonyeni kankosikazi Grace Mgabe lapho ekhuluma emihlanganweni yeZANU PF emaralini esithi Reika Ukonde. Kodwa ke usesusiwe kuluhlu lwalabo abetheswa izijeziso zenotho abebandla leZANU PF. Ikho ke likhululekile ukuba lingene kuhlelo likhulume ngawo nama-sections, kumbe njalo likhulume ngokunyamalala kukaDzamara labanye abanyamalalayo onabanyana bolokhe bengakatholakali kuze kume namanje. Lizokhuluma ngehlupho ngezanhluphe ezehlukeneyo elidibana lenhlupho elidibana lazo khona ngapho, ikakhulu khathesi ngomkhuhlane we-coronavirus osumemetheke emhlabeni jikelele, osufikele njalo ngakomakhelwane ngale ngakwese-South Africa. Abanye belokhu esikhuluma labo enhlelweni zethu bebelokhu besithi sebesesabela ukubana bazathelelwa lowo mkhuhlane, ikanti ke ilizwe kalungeli ukuthi liphathe lo mkhuhlane njani.
Aiwa, tinenge tine mutereri wedu wekutanga. Hello caller.
Oh, maswera feche man.
Aiwa, taswera, sorry kuti tambokubatisai panhare, asi pindai muchirongwa titaurewo zita renyu nekwamuri mubva mataura nhasi negango. Munogona kuti udzoo nemararamira amuri kuita ikoko kana kuti muchitaurawo nezvamanzwa zviri pano.
Right, ndimanyoni paZimbabwe.
Pakadeiko paZimbabwe apo manyoni?
Manyoni.
PaZimbabwe panogara pachitisa nzara zuva nezuva, richibuda richinyura kurwadza chete.
Saka nhasi kwakamira sei?
Nhau yemutengo chete nhasi chingwa chapa 28 nhasi. Ndopachari. Chingonzi nyararai chete, ndobotangira hangu pamasanctions apo.
Ehe, taureni.
Pana baba wanga wari kutaura kuti varungu vanotisama sanction vekuamerica nenhau yevhu kwete hazvisiri izvo. Kuna kureti iri kukwira every day, mitengo iri kukwira every day, havasa Trump vari kukwidza. President wedu arimo munoma, president wedu hasi Trump, president wedu akangonyarara. Zvinenge zvichitika akangonyarara. Tikangoda kuti tichitaura nzourayai vanhu. Please, kuna baba vandanzwa vachitaura nezvanu PF yauya vangu vachitaura hanzi zvoni ye vaTrump vanoita against vana kuZimbabwe. Kuna kwatina kusununguka. Zvanu PF haibvumire munhu kutaura kuti une nzara. Haibvumire kutaura kuti uri kurwadziwa nenzara. Izvozvo ndikakuzva kuti tema vetine pakaitwa machema sanctions ekazoitwa gala manheru. Vanhu vanouraya vanhu. Pane mukomana wavakarova zvisingaite kumarine kwedu. Yanga itori machi yekuti vaonoti maMDC ndeyapi. Vachibata vanhu vachirova. Kuno kuZimbabwe tapa nguva yakaomesesa isingaiti. Yekuti ukangotaura chinhu kuti chiri kurwadza iwa taomerwa hanzi nyararai. Reti ichikwira zvairi kuita every day kudai so. Tenda pana aita dzamarapa. Aiwa dzamara chokwadika. Ngavaburitse kwaari zvinhu zvinorwadza. Kuti vana vako vanokubvunza kuti baba varipi. Zvivanezva unovapindura kuti kudii. Zvimwe zvinhu ngavangonyarawo zvinhu zviri pachena izvi. Dai zvaigoneka iyo America yacho taimuona Trump wacho kuti aimboya achitaura neisusu vana veZimbabwe. Kwete zvokuti anzira kutaura nae neParliament. Parliament vakaguta vari kudyira vari kugeza nesipo. Vari kudyira zvavanoda panguva yavanoda. Isusu tiri kutambura. Ngavai vaTrump vataure neisusu vana veZimbabwe ndisu tiri kutambura. Vamunangagwa necabinet yavo zvavanogara vakataura kuti ndine cabinet yangu. Chokwadi vari raiti vakaguta. Ezvino zvi vari kuita census zvizvizvi, private census. Iri kuitwa private muno muZimbabwe zviri kumbofamba sei isingataurwe kumakore ese inoshambadzwa paredhi yako.
Zviri kufamba sei manyoni? Kuri kuitwa census yei?
Kuri kuitwa vari kutofamba vachiverenga vanhu. Census taiziva kuti yaishambadzirwa munhu wese waitoziva kuti vanhu vaakuverengwa izvinozvo. But ezvinosvika kudzai kuti munzvimbo matogara isimon present. Vamwe vaverengwa vamwe vari kujamba ezonza minoko yaendoko. Saka zvinhu zviri kungoitwa private asunya kujeka kuti vari kuzvifambisa sei. Asi stikera vari kutonama padhoo rakanyorwa kunzi 2020. Saka tikutazvozvinzwisisa kuti 2022. Saka tikutazvozvinzwisisa kuti zviri kurevei kana rakanyorwa kunzi 2022. Ino iri 2020. Saka zvinhu zvese zvinongoitika muno muZimbabwe hapana chiri straight to the mavhi. Munomu tiri kutambudzika. Please, America dai yaikwanisa ka. Kungopa masanctions vese munangagwa necabinet yake. Pasina anosara. Vasatombobvumirwa kana kutombonosvikawo kuAmerica ikoko. Vamboonawo marodziro atribute. Mabhanduke vegetable kaika 15 gonda kutana. Kane mashizha 4. Saka ndinodyika ine vana. Mari yacho ndinoiwana kupi? Upu wacho chawa izvo zvindoenda unotarisa upu. Ndaona uchiita 270 bond. Ndinoiwanepi? Tinditengerewo vana ndiwane kubikira vana.
Saka apa manyoni.
Ndavapiwe masanctions vane zvanipiepa.
Manyoni.
Izvo zvivanoramba zvinhu.
Pamira pakadaro muri kurarama sei imi nemhuri zuva nezuva?
Hatisi kutokwanisa tinodya kamwe chete manheru chete zvetaimboti tinodya kana makuseni. Makuseni acho flower yacho hatichakwanisi kuitenga. Yakurema kuti nditenge chingwa $28 ndinoiwanepi. Saka tikangoshingirira kuwana upiwo kenekebhizi racho roro rapa 50 bond. Tamboita tichingocheka mbichani. Ndozvatakutoita.
Aiwa mashoko makuku tuchaizvo. Dai maikuwana mukana wekutaura neiyo hurumende maiti chii mukupedzisa?
Kutaura chokwadi ndavangosiya vamunangagwa tambozama kushingirira navo. Vachidzika kubva ndege kuSouth Africa pavakatiza paya. Vachingodzika paairport ndofunga vanhu tatakamirira maimaonawo mavhidhiyo acho. Tatakamira kusvika mausiku. Vachingodzika muZimbabwe vakatanga kutaura kuti jobs. Zvichireva kuti chinhu chavaitoziva kuti ndochiri kudiwa nemwana weZimbabwe. Zvichireva kuti vaitoziva kuti mwana weZimbabwe wese haasi kushanda. Dai vaiziva kuti tiri kushanda vanga vasingadziki vachitaura kuti jobs. Vakasvika vachitaura kuti jobs. Saka jobs racho ndirori here ratakutambura nhasi muravari kuti vapidza kuti titaura kuti nenzara.
Aiwa mashoko makukutu tinokutendai manyoni kunge manga munesu pano pachirongwa. Bye-bye.
Lo mlalelo ngilethe mbhalo kuba usesekhona Caroline Moyo.
Yebo.
Kunjani mama?
Ngiyaphila njani?
Uzaxola ke umavi kade sakhuluma lo mlalela kade ubuqalile wena ungena endendweni yokukhuluma emsakazweni.
Hayi kulungile.
Ye, ungapi komhlaba?
Ngilapha South Africa.
Yebo phela.
Yebo.
Yeah, ufuna ukuphathisa ngalophi udaba? Kule coronavirus, kulo dzamara, kula ma sanctions kumbe olwakho udaba ohamba ngalo?
Ah, ole coronavirus lona liyethusa kakhulu sibili ngoba hey kwampani yacabanga nje ningedwa ukuthi njengoba kuthiwa abantu laba balandiwe ngale eChina bayafika kusasa asazi ukuthi kuzoba njani ngoba so far ama cases asereportiwe khona la asengu-17 singazi la angaziwayo ukuthi mangayi. Kasi siyathandaza nje kuphela ukuthi uNkulunkulu asizwele kungabi kuyikuthi sibaleke ekhaya sesibuya lapha sesizohlangana laye lo corona. And then endabeni kaDamaraya ngeyingene kakhulu ngoba yazi ukuthi thina silezihlobo labangani imideni yethu more than 20,000 ababulawa ngegugurawundi ngebulawa ngumnangagwa lo mgabe. Uyazi ukuzwisa ubuhlungu namhlanje ngilalela kuma-radio la kuma-TV kukhulunywa la ngoDamara kuphela umuntu oyi-1 kodwa kakukhulunywa more than 20,000 yabantu okungangokuthi abantu besindebeleni bona kabasobantu abangakhalelwa cha kukhalelwa umuntu oyi-1. Shua yinto enzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi thina ama-families ethu awanyamalalayo bephoselwe emigodini bedutshulwa besenziwa bonke ububa ababebenziwa akukhulunywa ngabo mina ngilakho ubufakazi obenziwa emdenini wakithi. Uyazi umhlobo wami ephuziswa amanzi 20 liters yamanzi ezithwele waze wayenza lokhu njani miscarriage kodwa konke khona lokho akukhulunywa kukhulunywa ngemfa yomuntu oyi-1 bewafa ubuyaphila asazi. Yebo kambe kangisho ukuthi ku-right ukuthi anyamalale kodwa kungizwisa ukuhlunga kakhulu ukuthi kumanje sibizwa ngabantu abangafundanga abantu ababalekela e-South Africa ngendaba zokuthi kasisebenzi phela ekhaya kasi-recognizewa so senze njani namhlanje kuhlatshelwa ingoma kaDamara A1.
Ya kuyezwakala yikho kodwa ofuna ukutsho namhlanje kuhlela.
Hayi uyazi ukubuhlungu impilo esiphila kanti mina ngifuna ukwazi ukuthi kungikhona kahle kahle siphiliswa mpilo bani. Ngiyacabanga bengilalelela umama obekhuluma though bengingazi understand kahle ekhuluma ngeshona ekhuluma ngoTrump nama-sanctions ukuthi lawo ma-sanctions afakwayo why engafakelwa abantu bezanu-P F kuphela kodwa ngicabanga ukuthi mina bonke nje abantu ngithola bothamisa benja kobulawayo thina kodwa nje abahlali bakobulawayo khona ngalesi mpini angeke uze uthole sithola imisebenzi kwampha. Hayi uthola sebe-importa abantu all the way from emashonaland le bebaletha ngapha kobulawayo okubangele phela khona lokhu ukuthi thina sisuke sesichapha sizahamba e-South Africa sizodinga umsebenzi okungangokuthi uthola la e-South Africa sengiqhathiwe ngisebenza kubo-KFC kodwa uzwezwa ukuthiwa nxa ufuna ukusebenza ko-KFC kobulawayo kufunakala 5 O levels whilist ngapha egoli ngingena nje ngingalayo leyo 5 O levels kabayidingi ngiyazisebenzela nje kuhle kubangelwa kuyini khona lokho labona ukuthi uku-marginalize abantu kukunengi ekhaya kakhulu ukuthiwani ukukhethana ngemihlobo ukungenisana ngobuhlobo emsebenzini kunengi ngale eZimbabwe. So nxa kunjalo bona bebona ukuthi konkhona angeke bekwazi ukuthi bephilisane lathi abasiyekele phela thina sizibonele ngokwethu. And kumanje mina ngedwa nginje ngina more than 20 years ngiku-waiting list yendlu kodwa ngithe ngifika manje ngo-December into engiyibonile iyenyanyisa kakhulu ngoba akuselandlu okuthiwa i-onwa ngumuntu wesintwini kobulawayo lapha izindlu almost 95% sezi-onwara ngabantu ababuya all the way from emashonaland thina sikuma-waiting list asizitholi izindlu zangikhona la manje abantu bethu usho ukuthi nxa bekhula bazabe sebehlalanga futhi ukuthi bazabe sebebhilonga ema-reserve or besebehlala ngapha futhi e-South Africa besibe sithethiswa kuthiwa asifundanga sibalekele e-South Africa.
Ye hhayi ngempela kubuhlungu okukhulumayo abale ndlebe bazwile labo kumele kuqondiswe khona umbiko lowu ngilethemba lokuba bazwile. Asiyabonga kakhulu ngokuba kuhlelo lwethu.
Hayi ngiyabonga kakhulu.
Kulungile mama.
Hello caller. Hello caller.
Hello.
Ehe makadi yenyu.
Hello.
Hello, mutauri sambichana, tiri kutaura nani?
Ndikutaura muzvare Ethomere.
Eh, muzvare Ethomere makadi iko.
Ndiri pamagadiniwo.
Eya, tiri kutaura nemi muri kupi?
Ndiri kusouth Africa, Pretoria.
Ehe, tipeiwo pfungwa dzenyu. Nhasi tine open mic. Munogona kutaura neiri mudandaro pari zvino kana kutaurawo kuti ikoko kusouth Africa kwakamira sei, muri kurarama sei zuva nezuva semadzimai.
Kuno South Africa semadzimai tiri kurarama panguva yakaoma. Mabasa ari kunetsa, kuna mabasa ende usina mapepa uri kushaya basa. Mabasa acho ari kunetsa, maforeigners awandisa muSouth Africa mande zvinhu zvacho zvaoma kurarama. Mari yacho kana ukaiwana futi kuti uitumire kumusha kwacho inosvika isitiri mari yakakwana because inenge iri kungotorwa kutumira kwacho inotorwa uchiitora inotorwa paunozoichinja pacho kumusha kwacho haitengi kana chiro saka nguva dzatiri kurarama tiri kurarama manguva yakaoma.
Magara kwenguva yakareba sei imomo muSouth Africa?
South Africa ndagara nguva yatirebei ndakatakakuya kuma 2006. Zvinhu zvazvichiri nani zvichakanaka asi tichatarisa maurire etakaita kuno kune pane zvinhu izvo zvizvi zvasiyana kure chaiko pane different yakatosiyana chaiko chaiko takaona kuno zvinhu zvichakachipa.
Asi munobva kanyi asi munobva kanyi here?
Halo,
munobva kanyi here?
Ndinobva kwamutare chimanimani pashinja.
Aiwa pakanaka, saka chitaura yenyu mazwi enyu ekupedzisira kuti dai hurumende yakateerera maida kuti vazwa kuti chiinyi.
Inini ndinongotisiwo chemoyo wangu dai hurumende yakateerera yaigonawo kugadzirisawo mwoyo yavo kana kutsunungura pfungwa dzavo kugadzirisawo vanhu kuti zviite zviri raiti ende zvine pfungwa dzacho toti dai vakurute kana atadza zvavo dai zvaidzira Zimbabwe yacho yaingopanhurwawo dai vanhuvenyika vachizvibvumira yobva yangotorwawo hayo kungoganhurwa kungoti variwo kudhuze nekuzambia oenda ikoko variwo kudhuze
nezvingaita
hereoenda ikoko bhodha rebotswana oendawo South Africa oendawo pamwe zvaitiitirawo zviri nani.
Aiwa, tinotenda nepfungwa dzenyu sisi Etho. Muve neweekend yakanaka chaizvo. Mwari akuitirei zvakanaka.
Aiwa, mazita tatenda.
Bye-bye. Interesting concept there from Etho. She's calling us from South Africa. She says, things are so bad. You know, she's not able to cope because when you work and you get paid, by the time you actually receive your salary and you want to send some home for people at home to buy stuff, it's not enough because you have to pay whoever you're sending the money with, you're paying a fee. And then for the people, you know, you have to, if you're sending Malaysia, you're paying a fee. So by the time the money gets there, it's got no value. And then she came up with the concept that maybe the country should be divided and those closer to Zambia go to Zambia, those closer to Mozambique go to Mozambique. So I said, I don't think that can happen. Zimbabwe is a sovereign nation, so that is not going to happen anytime soon.
That is such a suggestion.
Yes, she's free, you know, to give us her take.
Yeah. I heard one of your callers saying there is a census going on.
Yes, it was Manyoni. She's saying that something that is very fishy, she says, in her area is that there is a census going on, but they are not really explaining. But I understand we have a caller.
Yeah.
I'm not sure. Hello, caller.
Hello.
Hey, Tuktaura Nani, where is your Murukupi?
Kumarofiso. Mutala Nafiso, Nilupotana Mkagone.
I think it's for you, PJ.
Yeah.
Niyakuluma.
Niyakuluma, Moy.
Niyakuluma, eh.
Kwenjani, ba?
Nispirele.
Unga api kwe utuan?
Nse Habron.
Nse Habron. Yeah, indaba ise kutini zinengi. Kule ama sanctions, yes, jezi, so. Kule coronavirus. Kulabanye base South Africa abathi bona abathumezela ngomalayitsha kathi khona ngapho eBotswana akula omalayitsha abaya ekhaya elingabathumezela lempupu.
Abaphasi yathumezela kodwa adura yona uma uthumezela indaba imali ngani ingcono ngani ngathi uthumezela igrocery ngathi imali abothatha yona leyana so iba chance futhi ngabuthengela igrocery. About to measure out to our mouth, you are to measure up. In my little thing, I cross it and you to measure out of food.
So I'm going to measure away, man.
I'm going to measure away, man. My mouth to measure away, man. For the mouth, I am going to be able to see my cooper very active to the moment. We will be able to change that video on a panel of Amazon.
Yeah. Utaba, let's just so they know to is it to Lila Amba is better man as is an peeve. Ulubona njani ngimeli iloki
ngabe bayengiza kuya ngabe kuya ngami ngabe vele nje ngibavhale noma kuphuma kwa phezulu babo ngabe kopara bakho ngine nje sifa ngendlala laba kula imkhuhlane izipolizi ngoba lesu sifa izipho bakubona ukuzima njani into abayenza ngoba noma besithi sathele ukuthi abakwenza kulunganga bona vele abazwakazi so ngabe yini ngabe vele bayengiza yabe nje yipi vela ningasaphumi kona hapo
ngihlalani kona hapo. Coronavirus ke lizwa njani khona ngapho ngaseBotswana
coronavirus mangane Zimbabwe ngaba ngcono angeke babambe kangaka wakithi bathi sithelane imali ngoba ngane Zimbabwe ngane ushothe imali andibasebenzisa kakhulu plastic money so ngane Zimbabwe singasevika kakhulu coronavirus
inxenye singasindi.
As you have seen them, all the children, my years and Bobby, I've seen them. Imagine I've been Bobby, never scheduled as Bobby. But look at me tweeting about the man, Jerema Pony.
I swear you like a cool moy. Really long, Elish.
Hello, caller.
Hello, Maradi.
It's what the troops are, Nani.
Not ladies.
Oh, yes. Ehe, vanga vari ku WhatsApp havai watinokuchingamidza ishuwa. Kwakamira sei kwamuruko sisi Gladys?
Kuna kundiri zangu pamakapana pa turu wadzi wane upenyo South Africa.
Tsanangura iti nzwe semadzimai azvizva muri kutarisana nazvo zuva nezuva.
Semadzimai isusu tinenge tichishandira vana manje zvinorwadza kuti unomboshaya mari, vanombokunyima mari. Ini ndakatarisana nedambudziko rokuti dai ndaona mari ndatumirawo kwaupfukumba ndachengetawo vana. Saka kuti vana ndisingazive kuti vana vanenge vachidyei, upenyu hwechikadzi chaichaiwo hwakaoma husina baba mukati. Isi tiri kuti tikati tinochemerawo baba vedu vekuzimbabwe uku, tobatwa mapatsi nemapurisa ezimbabwe aya vachitirova vachityora makumbo. Hatizivi kuti tichachemerawo kupi kwatinochemera.
Tombotarisa hedu dambudziko recoronavirus rakamira sei imomo? Muri kuudzwa zvakakwana here, uye vari kumusha hamusi kutyirawo here kuti mataura imi kuti vana vakasara kumusha nezvimwe zvakadaro?
Mwoyo izvozvi yakatomira green mavelas, mwoyo yakatomira kuti chirwere ichocho chikabata vana kwatinonorapisa kwachona ndokupi? Hatina kwakunorapisa kuti utakure mwana wacho muendese kuchipatara mari kuti anodyawo kuti ukopota uchifamba uchienda kunomuona ikoko, mari yacho haisi kubatika. Saka isusu tochemera kupi? Takutsva kudumbu, takutsva kumusana.
So dai maiwana mukana wokutaura nehurumende, maitii makatarira mararamira muri kuita muri imomo muSouth Africa semadzimai nezvimwe zvamuri kutarisana nazvo? Shuviro yenyu ndeyei?
Aiwa, shuviro yedu idai tikungoti dai vamunangagoka vagadzirisa nyika tadzokera kumba tichinogara nevana zvakanaka, tichionawo dambudziko ratinenge tichisheyana nevana kuti vana vataurawo amai todo zvakati, todo zvakati. Mwana wangu inini mari hasi kuiwana, ngatiende pamarikicho tonorikichira. Zvino kumarikicho kuto kwacho hakusisina kune rikicho rekuti tirikichire vana. Hurumende iyi aiwa dai yambopowo vana vechidiki mukana kuti vagoona kuti nyika yedu ivandudzike.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Sisi Gladys, tafara kuti mawanikwa imi muchibva uko kuWhatsApp kuomva mauya kuno kuFacebook. Ticharamba tichikufonerai pano pachirongwa ndechenyu. Muve neweekend yakanaka.
Aiwa, tokutendai zvikuru. Rambai munesu.
Okay, bye bye.
Hello, kola. Hanyaphila kunjani?
Endaweni elikhuluma ngokuthi kufuphuma indaba yama-sanctions.
Kulo daba lwama-sanctions, kulo daba lukaZamara, kulo daba lwe-coronavirus, laloba okusenhliziyweni yakho ofuna kukhulume emsakazweni?
Sikukhuma kuno kusedaleni kuno, ngikhala ngokuthi ngiye ndaba kaZamara ayisisizi kakhulu ngoba nje umuntu enamalaka unyaka emihlanu ezaphela kubuhlungu kakhulu. Right, ufukhula indaba yama-sanction. Yabona mina i-America bayakwazi umsebenzi kahle kahle. Ngani ngisho njalo? Ngoba nje kathesi bathi bayesaba ukuwafaka lawo malokweni. Abantu abaningi labo bafuze befake lawo ma-sanction afana lo ufake lokhuluma lo mgwadi lokhuluma, ufuna i-sanction kulomo wawurayithana. Uuthuma ufuna i-sanction. Kuze umalathi inkomo ufuna i-sanction. Nabanye abaningi abanjalo. Ngani ngisho njalo? Abantu bezimbalo babona ngathi barobhe umhlaba, yabona, barobhe i-AU ngesadala. Yabona, ayirobha sizenkasa ujonathani moyo labanye abanjalo njalo bebekhulumele bengathi bayavala, bebanjengenkukhula nti ihamba ngale iyedludoto oshiwe ngumntwana ngale ubuya bendize ngathi idle futhi empuphu ibele ihlikisa umlomo. Yiyo into ezibe ngizala izanhle lamhlanje sasa bechumayela igama lokuthula. Babona ngathi i-America intonaa bayibone into eyenza i-America yabona. Nanguyanusanathe uyabulula abantu fonje uyapromotwa uba etanzania sengu-ambasada. Kodwa na umhlanje bethena umntu lo amasosha abulela abantu namhlanje umgwati ulithiwa i-America izonda iZimbabwe ngane ngane ngane. Mina ngithi ngakuthiwa i-America yalaleka bakhuluma njengabona befake ama-sanction umuntu onjengomudala mina hlaye emidlenisa lekhobela lapha. Nakho nomuzi wami uya zakala umuntu lwalo kuthi lo isigebengu izindoni bayakwazi amakorokozi lento esaplekshini kutshaya abantu bekonsuma huye umuda bayakwazi makhuluma umuntu oseparound kwek uyayazi ingabalintu umuda kuwushaya abantu kuyawakwazi that i-America kayinikeza isanction umuntu ongazwakadiza i-sanction mina ngithi i-America kayifaka ama-sanction yabona ngesasempi ibhutisane mina kubathokaza amathini besivala amadiba aadalei kuyitesiney'nkomo zasezieti befaka amajojalisa besiwaaut uhulumeni bekhawuthathi nanamhlanje thiazi ukuthi i-sanction lele ngandathina sizoza ubuhlungu yes kodwa sizokhululeka one of the days i-America mayifaka ama-sanction elenganeyokudlayawokhona labeza ubuhlungu omna ngabo ngiyabonga ngihlela amanyethuba
ye kodwa ke kungakahambi ngomkhuhlane we-coronavirus liwuzwisisa kanjani
entweni leyoaphendawn amalondi lawo apha endawon first day ukhulume ngomuntu wedebheniwathola malotholakalelawo
nasesebhedini
into le buhlungu yabona kakhulu nje kakhulu thina ekhaya ngale ngoba nje yabona mazonjeko-south africa la ungangena nje umenzi kodwa bengathi futhi bengathi banemithi yokubhozisa banemafacility a-right thina ekhaya kithi bakithi ungangena lowo mkhuhlane yazi asithandazeni ukuthi ungangeni ngoba besiuthi ama-temperatures abangathi anjaninjaniaphinde batothi asebenzaekhaya kutshisa ungangeni ube nolaka ngoba nje bakithi siyaphelelwa yisoyaphela ekhaya bakithi ekhaya akunampilo ekhaya ao kuyophila bona bona bazafulaya be-china bekuquarantine e-china beyasokhona bebesiberayithi thina siyophelelwa yisihlobo khonangayo so bakithi masemthandazeni kwabakhonzayo babayekwesontweni kwaze beyisoso kube yini sithandazele kwinto leyngangelezi babhoba abantu bazophela
hayi siyabonga kakhulu awubelelangelihlelami
ngiyabonga bakithi angithi nje i-America mayifaka ama-sanction futhi soke sinje lawo kunje la ulapho khona usebenzele ekhaya ngiyazi akukamuntu ongasebenzela ekhaya akukamuntu ongaphile ekhaya ngazibe e-china usidele ekhaya kodwa abasanshina bafakwe beze ubuhlungu kakhulu nalofane nathi nabo
kulungile baba
bayibayi
Mr. Nyoni there was saying the sanctions should be actually increased.
I think Manyoni also
the list,
Manyoni also said the same thing before she spoke about the census, which is currently underway. But Tiri Paporigate bring up a Facebook page yedu ye VOA Shona atina kukanganwai pana Isaac Tongoma arukuti ndirikuno ku Willows ku DRC ndifonere ndivaisa number dzake Richard Karikoga. Ari pano ari kutaura ndirikuona pana Terence Naro hanzi ndifonerei ndibvaisa namba dzake Evarista Tuli aisa namba dzake Stanford Taruvinga Tawanda Peter ari pano Primal Destiny hanzi please musharukwa ndifonereiwo ndiri kuno Bethel Chikwiri ari pano Bethel tiri kuedza kufonera uri paplus 44 apo timbonzwa kuti paUK apo akamira sei regai tigoedza kufonera Bethel ari pano palive feed yedu Tawanda Peter Munyukwi hanzi namba yangu iyo ndobvaisa namba dzake asi tichamboedza kuti tibate Bethel asi ndine vamwe Priscilla anga ari paSouth Africa namai Lincoln vari paSouth Africa namambokadzi vari paSouth Africa vese vanga vari paWhatsApp vachikumbira kuti vapinde pachirongwa chedu saka tiri kuedza namba dzenyu uyezve musanete kuramba muchidzoka pano pachirongwa nekuti tinoziva kuti nhare dzinombotinetsei nguva nenguva asi shuro yedu ndeyekuti wese anenge anyora nhamba dzake ipo pano tigowanikwa tichikufonerai sekutaura kwatiri kuita nhasi tine gango tanga tiri kutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika kuti imi kwamuri ikoko munogona kunge musiri muzimbabwe muri kurarama sei nyanya madzimai tatiri kutarira zvakare zvirango zvakatemerwa vamwe vaviri vakawedzerwa neamerica nezuro uyezve vamwe vachibviswa taona varei kaukonde vabviswa pasanctions list apa nevamwewo vakashaya vanga vari mubato rezano pf vawanikwa ivo vachibviswa palist iyoyi saka pindai muchirongwa tiwanikwe isu tichionesana kuti muri kuona sei zviri kuitika izvi asi Bethel Chikwiri tiri kuedza nhamba dzako kuti tiedze kuti tinzwe kuti kwakamira sei kwamuri ikoko uyezve tichida kungongonzwa hedu kuti ndeapi mabasa amuri kubata uyezve zvii zvamuri kusangana nazvo semadzimai pj
silusizi ke ukuti ikhasi lethu ele-VOA Ndebele enkundleni yokuxhumana yokukhulumisana eye-Facebook kayisebenzi kuhle kulokhu kusalungisiswa. Yikho-ke kodwa-ke lilakho-ke ukuthi lingene kuhlelo libukele ngoba sishiyile ikhasi ele-Studio 7. Yikho-ke kulapho elingasithola khona lichiye inombolo zenu zocingo khona lapho kulabaningi abalobele khona lapho ekhasini le-Studio 7 abathi basibukele besendaweni ezehlukeneyo zomhlaba. Kulo Emelda Kondishora uthi good evening, I'm watching live from Centurion, South Africa. Watson Dliwayo, Urufaro Tenia Moyo, uMalvin Panganayi ufakile inombolo zakhe zocingo. Ufiso Moyo sike sakhuluma laye ubefakile inombolo zakhe. Ukothi Nimpemi Kothi ukhona laye uthi ufuna ukuthintwa ngocingo kodwa kasazi ngemizuzu yona le emihlanu esisele. Charles Zika uthi call me Tsigai Aubrey Round hanzi ndifone Ray. Gift Kandenga uthi watching from Togoyando eLimpopo province. Limu Kenny Khumalo uthi ngilimamele ngiseJohannesburg, into zakithi asazi zifunani, only God knows. Kulo mlaleli njalo uBoaz Jaya Guru uthi hatili kunyepa muri kurwadzisa nemasanctions amuri kukumbirai.
Vazhinji PJ, I know a lot of people, you know, they've come up to say ma sanctions aya akakumbirwa nevamwe zvakadai zvakadai, saka inyaya inogara ichitaurwa asi I think pane nyaya dzakanyorwa ne you America nezuro pane statement yavo vanyora ipapo kuti vanenge vari kutarisa zviri kuitika munyika kuti kodzero dzevanhu dziri kuremekedzwa here. Vari kutaura zvakare kuti nyanya pane zvakaitika zviya zviya pakapfurwa vanhu mushure nesarudzo ndo zvimwe zvavanotarisa kuti izvi zvakafamba sei. Vanhu vaifanira kunge zvakadii uyezve kana paine Mohlante report iye yakabuda PJ, that Mohlante report, what action was taken after that? Those are some of the issues that they are looking at, but I know there's a lot of argument, especially on social media, about the issue of sanctions.
Yes, some are for the sanctions, some are against the sanctions, and some are even advocating. Silo mlalele okhona ecingweni, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo mama.
Kunjani baba?
Ngiyaphila, linjani ndani?
Sikuthi usithinta ngocingo ungaphi ke komhlaba?
Ngisaborona ngimpangazida.
Impangazida.
Ye.
Chono, sokusele imizuzu emithathu kuphela kumbe emibili vele.
Awu bazithi.
Umbono wakho.
Hayi. Ngoba ngokuthi ngamafishane nje
uthi
fahlafahlozanya. Ngichayile umama lo ihlombo kade ikhuluma kaThesu esindebelini ngokuthumva kwabantu. Ngibona ngani ngingapha ukuthi ngamafishane ngoDzamara. Ngibona ngani umkaDzamara ngawuya boniswa nje kakuhle abantu abaxotshwa kuzano baphuma nomgabe. Kahlangane labo azwisisane nabo bazamtshela ukuthi umkakhe bamsangaphi ngoba anthi sebazondelana. Yikho lapha ngathola khona bese ngikhangela ukuthi umama lana ukhulume ngokubulawa kwamaNdebele ukuthi 20,000 kukhala ngoDzamara kodwa kule 20,000 athi ngithi abangakithi bona eyazithi siyayazi ukuthi indaba enkulu kakhulu elabantu abaningi njalo mna ngigozama ukuyilalisa yena engumbulali phakathi kwayo esebenzisa abantu bakithi abathengayo. Yikho bengifithi ngiqinisa abantu bakithi ukuthi bantu bakithi thina lelo daba sesihluzeleni lona ngoba mina kakhangalihluze ngoba zama ukuluvala nje bengiyimbulali. Abantu besindebeleni ukuthi sikhangele ukuthi silokhu sivuka sithi uhulumente uzasilungisa phela kuthi ngakufa sihulumente silo mbulali ongumnankagwa otshiyele ngurobert mgabe lezano. Yikho kasizame ukuthi khona singenene emathoyilethi sifulasheni uvalo sithini okungasekufaka ukuthi silungiseni ilizwe lethu elikamthwakazi.
Kulungile baba.
Yikho lapho esizahluza khona iindaba zethu zokubulawa kwethu.
Hayi, ngiyabonga kakhulu Mpangazithi.
We want to take this opportunity to thank all those that were actually on our program today. We had an open mic And I'd like to have a special mention, especially for the women that came from WhatsApp. I would really, you know, appreciate you having come in and contributed your views on the issue. Please don't forget that we do this every Thursday. So join us. I'm Marvelous Mthananya. We're in Washington.
You know, Praxis is Jeremiah and City Libele Langa Elihle.